Pakange paine mfaro mukuru paAmerican Space pachikoro chaNust muguta reulawayo nhasi apo madzimai makumi matatu nevasere vapiwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvebhizimisi. Amai Rebecca Archer Napier, mumwe wevanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica, vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa chirongwa ichi icho chinoitwa mukati mevhiki nhanhatu. Vatiwo Zimbabwe ine upfumi hunobva muzviwanikwa zvakasiyana siyana uye zvakakosha kuti vanhukadzi vave mubhizimisi.
All of the women who are participating here, they support each other throughout their coursework. They helped each other get through the classes. They shared their experiences.
Maria vanowana kubhizinesi uye kuchengetedza mhuri dzavo. Vakadzi vose vanga vari muchirongwa ichi vanga vachibatsirana chose muzvidzidzo zvavo zvose uye vachipingana mazano kubva muruzivo rwemumwe nemumwe wavo.
Pakati pevakadzi ava pane vaviri vawaniswa mibayiro yekuti vatenge zvekudya uye vamwe vaviri vapiwa mibayiro yechiviru chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamunhu. Amai Patience Kasere vekuhange ava nebhizimisi rinonzi Battery Quip nemumwe wevawana mubayiro. Muimbi ane mukurumbira munyika Tariro Chaniwa anozivikanwa nekuti Tariro negitare ndomumwe wevakapindawo muchirongwa ichi uye anoti akadzidza zvakawanda. Zvave Patience Ziramba vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship mugore ra2022 vane bhizimisi ravo rekutsikisa mabhuku ndemumwe weavo vange vachidzidzisa vakadzi vange vari muchirongwa ichi vachishanda pasi pesangano rePerce One Point. Vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Chirongwa cheAwe chinobatsira kudzidzisa vana muzvinabhizimisi vechikadzi nzira dzekuwana nadzo mari yekuvandudza mabhizimisi avo kubva kumabhanga, mamwe makambani kana masangano anobatsira munyaya iyi, kusanganisira sangano reUnited States African Development Foundation iro rinobatsira kusimudzira mabhizimisi evanhukadzi madiki. Vakadzi vapiwa magwaro avo nhasi ndevamwe vezana vakasarudzwa kuti vapinde muchirongwa ichi gore rino kubva munzvimbo dzakasiyana siyana munyika uye chirongwa ichi chakatanga mugore ra2020. Muzinda weAmerica wakasima mari inosvika zviuru makumi mana nezvinomwe $47,000 muchirongwa chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.